Dane guva ya gare pandi chizama Pandi chashu gona mucha nditi gamba Pari zvinhu riti disaster
Ngati ndifunzeo
Inga vamwe vedu vanotroya vachiwina Unongozwa vachitita kachikwina Ndichashike kupi ndichi imagina vanuwe
Ngati ndifunzeo
Pandai tamba navo musvitsa vakapinda Zvino ndirambirao inga ndakachinda Ndazwa nekurasiswa nemachinda People want it to seco And then give a that is the feco But I don't mind, I go maintain the label Smooth like babo, chini uza neigo This in the anonita want to marry yo Yaya tango chino kumara scenario Dokumanda neta nisi natariro Wariwe, icha na kairi Teri pisula na nicha fara Dora mandiri munu wa sinapasa iri Wariwe,
kari
Unongozwa vachitita kachikwina Ndichashike kupi ndichi imagina vanuwe
Ngati ndifunzeo
Pandai tamba navo musvitsa vakapinda Zvino ndirambirao inga ndakachinda Ndazwa nekurasiswa nemachinda veduwe
Ngati ndifunzeo
My problems saka simba sagiya redinim Ari kundityisa ari venom Mas, show me spasti rhythm make I tell him Trust me, inguva chete ndete marisa gini Chichi jesi chandina jojo my man jesirem Mutupo, mofu nebetse, forget Ndangu do visa na flyer kwende kemen Changu da kufuga mabeta nifeke demens Mwariwe, chichana haka hiri Teripisu vara nijafara Dora mandiri munu wa sinapasa hiri Mwariwe,
nabitifundeo
Inga mama vedu vano troya vachiwina Unungozo vachitita kachikwina Nijashike kupi nichi imagina vanuwe
Ngati ndifunzeo
Pandai tamba navo musvitsa vakapinda Zvino ndirambirao inga ndakachinda Ndazwa nekurasiswa nemachinda veduwe
Ngati ndifunzeo
Music at mp3zile.com.